Vandava vakashaika manheru apfuura muchipatara chechiredzi General Hospital. Mutauriri wemhuri yavandava vaStephen Goto vaudza Studio 7 kuti vandava vakashaya mushure mekunge vabatwa nechirwere cheCOVID-19.
Ndingati kushaika kwaita mukoma wangu kurwara kwenguva yakareba, vakaenda kuchipatara nemusi weFriday. Vaenda kuchipatara nemusi weFriday and then he tested positive for the virus. And then nobvavaita sekuquarantine yavo vachionekwa nana chiremba vari muisolation. Then pakatanga zvava kuibva zvakanyanya ndopa vakatozotorwa kuti vaende vanoisiwa paoxygen nokuti kufema ndokwanga kwava kunyanya kuvashupa. Saka totombofunga kuti bama zvava kuita nani ndopotongonzwa kuti vakundikana vari paoxygen kudaro. Saka ilosi huru chaizvo kumhuri, tiri kubatikana nokurwadziwa zvakanyanyisisisasisa. Hatisisina pila munhu anomira navanhu sezvavaita. Ngati handimunzwa kubatikana zvakanyanyisa.
Mutevedzeri wegurukota revashandi munyika uye vari seneta kwaGutu Valavhumo Matuke vati bato ravo pamwe chete nenyika yarasikirwa negamba raida budiriro.
Tinoda kuzivisa mhuri yemasvingo nenyika yese kuti tarasikirwa naComrade Ndava. Comrade Ndava munhu akashandira musangano wedu weZANU-PF kwenguva yakati kuti, akashanda nemaexecutive akasiyana-siyana, akaita member yeparliament kuChiredzi. Nhasi unouyu watisiya nenyaya dzedenda riri kungotenderera reCovid. Comrade Ndava munhu unoyeukwa nemabasa akakosha akaita kubudikidza nebasa raakambopuwa rokuva member of parliament. Akaita maprojects akawanda wanda muconstituency aishandira.
VaGoto vati vachazivisa munguva inotevera kuti vandava vachavigwa riini. Mutauriri wekomiti yeCovid-19 mumasvingo varogers iri mai vati nekuwanda kuri kuita chirwere ichi, vanhu vanokurudzirwa kugara mudzimba vachitevedzera mitemo yelockdown level 4.
Tiri kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba, kuti vasabude panze vachingofamba-famba. Tiri kuramba tichingoendera mberi nekukurudzira kuti palockdown iyoyi yakaiswa nehurumende titeedzere zviga zvakaiswa izvozvo. Nyaya yekufamba-famba inotiita kuti tikatiparadzire chirwere ichi. Tiri kuona kuti vanhu vakawanda vari kufa, vanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere ichi. Ngatiedzei kurwa tiri pamwe chete. Saka tinoti isu pane zvakatarwa nehurumende, ngatipfekei mamasiki patinobuda kunze, ngatimaintainei social distancing, ngatizamei nepatinogona kugeza maoko nguva nenguva tichishandisa mvura nesipo kana kuti masanitizers.
Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vaudza vatori venhau kuti bato ravo richazivisa munguva inotevera kuti vaive gurukota redunhu reManicaland amai Ellen Gwarazimba pamwe nenhengo yavo yeCentral Committee vaMorton Maliyanga avo vakashaya nezuro vachavigwa rini uye kupi. Mashoko atiri kutambira anotiwo mudzimai wevaimbo vegurukota muhofisi yemutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yeutongi vaMugabe vaSylvester Nguni vashayawo nhasi nedenda reCovid-19. Vanguni avakafirwa neamai vavo nechirwere ichi apo chakapinda munyika gore rapera vati mudzimai wavo azorodzwa, asi vanga vakabatikana kuti vataure zvakawanda. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.